sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe yatanga urongwa hwemakore mana hwekuedza kugadzirisa dambudziko iri runonzi Antimicrobial Resistance National Action Plan 2023-2027. Urongwa hwakadai hwekutanga hwakatanga muna 2017 uye hukapera muna 2022. Zvirwere zvinogona kutadza kudavira mushonga zvinosanganisira cherurindi kana kuti TB nekutadza kufema zvakanaka kana kuti pneumonia nezvimwe. Vachitaura neStudio 7 mukuru wePan-African Treatment Access Movement rinova sangano ravane makore richisanda rakazvimirira kuona kuti dambudziko ringaderedzwa sei vatapuwa kujinga vati urongwa hwehurumende hwakakosha.
AMR inosanganisira mapazi akawanda, inobata vanhu, inobata mhuka, inobata zvirimwa, ichibatawo yatinoti environment kana mamiriro ekunze. Saka panofanira kunga pane kuwirirana kana kubvumirana kwekuti mapazi ese iwo achashanda sei.
Vati dambudziko guru riri munyika kutengeswa kwemishonga kana mapiritsi emaantibiotic pamukoto.
Izvezvi tinoona kuti maantibiotics aakutengeswa mumisika yakaita sempedzanhamo pasina prescription yachiremba.
Vawedzero vachiti
kana tikagadzirisa zvipatara zvedu kuti zvinge zvakatsvinda zvakachena zvisina utachiwana zvinogona kuita kuti vanhu vapinde muzvipatara vagobuda vasina resistance.
Vatiwo kuvakwa kana kuvandudzwa kwenzvimbo dzinoongorora kushanda kwemishonga muvanhu nemhuka kana kuti malaboratory kunzvimbo dzakaita seHarare, Mutare, Masvingo, Bulawayo neGweru pamwe nekudzidziswa kuveruzhinji nezvedambudziko iri ndo zvimwe zvinhu zvikuru zvakabudirira pasi peurongwa hwakatangwa muna 2017 uhu weAMR National Action Plan. Amai Salome Manyau vanoshanda neBiomedical Research Institute vaudza Studio 7 kuti pakave neurongwa hwakajeka hwekurwisa AMR zvinobatsira zvakanyanya kuongorora nekutsvakiridza kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei.
Yakanakira pakuti inoratidza strategi kana kuti gwara rinofanirwa kunge richitevedzwa, rinotungamira vari kushanda mune zveutano kuti vange vachiziva kuti tinoita sei kuti tinge tichiridzisa drug resistance.
Vawedzerwo vakati kurwisa dambudziko iri kunoda mari yakawanda zvikuru.
Kuti mugone kuchinyatsochiita you need a lot of funding.
Nyanzvi mune zveutano dzinoti zvimwe zvinoita kuti mishonga yemaantibiotics ipedze kushanda inyaya yekuti vanhu vanongomwa mishonga iyi pavadira vasina kuzwa nenyanzvi mune zveutano kushandisa mishonga iwogumira panzira pamwe nekutenga mishonga iyi pamukoto imwe yacho isina kugadzirwa zvakanaka. Muna 2021 mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Chamuno Wamangwiro vakaparurawo laboratory yakavandudzwa pasi pechirongwa cheantimicrobial resistance AMR paHarare Hospital pamwe nekukumikidzwa mishina mitsva iri kushandiswa mukuongorora zvirwere pamwe neutachiona hwakasiyana siyana nerubatsiro rwemari rwakabva kumizinda yeSweden, Netherlands neUK. Padande mutande ravo World Health Organization inotiwo kuburikidza neurongwa hwaivepo uhu Zimbabwe yakakwanisawo kuwana mari kubva kuThe Fleming Fund neMulti Partner Trust Fund yakavandudza malaboratory 14 kudzidzisa nyanzvi dzeAMR pamwe neumisha hwekuita ongororo. Huu inotiwo pasi pechirongwa ichi kwakakwanisa kuwanikwa nhomba yechirwere chemombe chetiliorosis nezvimwewo. Hatina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kuhurumende sezvo mibvunzo yedu kubatsire zveutano yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.